zvemafashi amaaripo tiri kutogara pasi kehurumende kuti tione kuti tomobhilaiza maresources sei ende sevanhu taratidzira kuti tine disaster iri mumaoko medu kune mamwe mafriendly organizations maNGOs even neun family yatati nawo vachangotibatsirawo zvinongoitwa manatural disaster kune dzimwe nyika Zimbabwe yakangofananawo nedzimwe nyika saka kwazi pari zvino zvatataurira vashandi tichazviita strategy yekuti timobhilaiza sei maresources ekubatsira vakashetwa nemafashamu ndo zvatiri kugadzirisa kuhurumende
mungajekesewo ipapo kuti imi sebazi renyu kana kuti ministry yenyu muri kushanda sei ipo panyaya idzodzi dzekubatsira vakawirwa nedambudziko irori remafashamu emvura
zvatiri kuita ini seministry yesocial welfare handiti chekutanga ndisu zvakare tinotungamirira cluster poverty alleviation nesocial services kutaura kuti nyaya dzezvekudya nesocial services ndo zvatinotungamirirawo pamabandiko edu ezimaset zvataita pari zvinhu ndezvekudai nyaya yezvekudya mamain staples edu takwanisa uye tiri kukwanisa kupa vanhu chibage kupa vanhu mpunga kupa vanhu mafuta kupa vanhu mbatya zvekuti vapfeke kupa vanhu zvekugezesa zvatinokwanisa ipo nezvimwe zvakadaro saka size basic commodity inozita inodikanwa nemunhu wese ari kunzvimbo dzakadaro chibage tinacho chekupa vanhu raisi tinaro ende ndezvataendesa taendesa kuchenocho apa nhasi tiri kuendesa zvimwe kumasvingo tichasvika kuritenga zvozonopiwa vanhu vari munharaunda toendesa zvakade kumidlands kuti vanhu vari kumberengwa nenzvimbo idzodzo ndaafektwa nemafloods tinovapa zvokudya ende munozviziva semunhu womuzimbabwe ukawana sadza vatowana chokudya miriwo nezvimwe zvakadaro tinge tichiona kuti tine vanhu vakawanda vari kuuya kuzobatsirawo mune individuals communities manon-government organizations vari kuya kuti vazobatsira kuti tingaona kuti tofambisa sei nyaya yedu dambudziko ratawirwa naro senyika.